This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kabatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 23 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinenge zvakatikoshera nekuti zvinoratidza kuti izvi zvinoitikiro wazvo wanga usiri wemasanga kipani zvairongwa kusanganisira nemusunga unova nhengo yeoriginal army.
Vamwe vakuru vemauto vanonzi vane chekuita nekuda kubhombwa kwekambani yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso Davengwa vanoti vamugabe vane munhu wavakadoma kare kutora chigaro chavo asi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Kambani inogadzira shuga yeTongat Ulet yomisa mabasa vashandi vakamboratidzira gore rapera. Ongororo yakaitwa neInvest of Zimbabwe yakabatana neInvest of California yekurwisa kupararira kwechirwere cheHIV AIDS yobudirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi paita kugedha-gedha kwemeno kune vamwe vakuru muhurumende nemuchiuto zvichitevera uchapupu unonzi wakapiwa mudare navabhomeni ngwenya ava vari kupomerwa mhosva yekuda kubhomba kambani yemhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yeAlpha Omega Dairy Farm kumaZoe. Vangwenya mumwe vanhu vana vakapomerwa mhosva iyi uye vanoti vaishanda nevakuru vemuchiuto kuronga kubhomba uku. Vangwenya vari muchiuto vachishanda kuOnefield Regiment. Dare neZuro rakatenda kuti makambani embozhanhare anoti Econet neNet1 aburitse magwaro evakuru muchiuto vanonzi vaifonerana navangwenya nevamwe vavo. Vakuru kuEconet vasina kuda kudongwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vanoita zvinhu pamutemo kana dare richinge rapa mutongo panyaya dzakadai uye vanoita sezvataurwa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya iyi yakananganawo nekunetsana kunotyisa kuri kuitika mubato reZANU PF. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakatombotaura kuti pane vanhu vari kuda kuuraya mhuri yavo. Gweta guru renyika vaJohannes Tomana vakatopinda mukanwa mamupere mushure mekunge vaburitsa vangwenya nemumwe wavo muusungwa vachiti vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende. Zvinonzi nevamwe vakuru muhurumende vamugabe vave mubishi kuumba tribunal yekuongorora vatomana izvo zvichapa kuti vamiswe basa mumazuva mashoma anotevera. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravangwenya vamusindo hungwe kuti tinzwe zviri kuitika panyaya iyi.
Takabuda mudare Zuro. Patakaenda kudare neZuro tatiri kunopiwa mutongo panhaurwa dzimwe dzatanga taita pamberi pedare zvichiti zvinofarira kuti dzigadziriswe kutongwa kwenyaya iyi kusati kwatanga. Chikuru chatainyanya kutaura ipapo chacho ndechekuti tinoti mhosva dziri kupomerwa musungwa dziri mbiri, kuvako kwadzo dziri mbiri kunenge kusina kuti kutsarukana nekuti dzinobva pamacircumstances amwe. Saka pamutemo tezvichiti vanofanira kusarudza chaji imwe yavanoisa kuti musungwa asangane nayo ane kusarudza dzakawanda sezvavakaita izvozvo. Chepiri chataikumbira chachiri chekutipe umbowo hwekuti muridzi weAlpha and Omega Dairy inova iri pakati penyaya iyi ndiani nekuti sino ne information yatinayo reserve yatinayo kuti property yeyo individual company isi property estate zvinova zvinenge zvine kukosha panyaya yakatarisana nemusungwa uye takaisa futi chikumbiro chekuti tipiwe information kubva kune vanoita zvemacellphone remote one neeconet munoratidza kuti kwakanika kutaurirana kuti mahurwa dzaivako pakati pemusungwa nevamwe vari muchifuto chiitika panguva iyo inozobata nzira panezo akaparwa mhosva saka iyi information yake tiona yakakoshera musungwa nekuti inoratidza kusava nemhosva kwavo saka dare rakapa mutongo ikapa mutongo richiti tipiwe information takakumbira iyoyo aike zvimwe tamirira kuti vampirire mhosva vachatipa information iyoyo kusati tadzokera kudare kusuwa 7 March unofanira kuva musinotanga kutongwa kwenyaya yemusungwa.
Saka mati mapiwa here magwaro amuri kuda kubva kuEconet Wireless Zimbabwe neNet1?
Magwaro tanga tisati tapiwa asi tine rimbo netariro yekuti tinoapiwa nekuda kwekuti pava nechisungo chedare.
Ko, zvakakosha sei kuti muwane mapepa aya? Angakubatsirei sei imi segweta amuri kuti ari kuratidza kuti vasungwa vaitaura nani?
Ndisinganyanyi kupinda zvangu mudefense iri kupiwa nemusungwa. Zvinenge zvakatikoshera nekuti zvinoratidza kuti izvi zvimuitikiro wazvo wanga usiri wemasanga asipane zvairongwa kusanganisira nemusungwa unova nhengo yeZimbabwe National Army. Ya kuzi kuti munhu akapara mhosva nemaune sezvinoda kutaurwa neestate asi kuti zvimwe zvaiitwa mukuronga zviri rangwa saka ndozvatishange tichida kuratidza kuburikidza necommunication iyoyo.
Gweta ravangwenya vamusindo hungwe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rezapu vaDumiso Dhavengwa vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane munhu avakatosarudza kare kuti azotora chigaro chavo asi asiri mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa kana vaPelekezela Mpoko. VaDhavengwa vaudza Studio 7 kuti kunetsana kuri muZanu PF kunogona kuguma kwounza kusagadzikana munyika. Asi vati havaoni mauto achipatsanuka asi kuti vanongotevera chero zvavanenge vaudzwa navaMugabe. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri.
Hongu zviri kuratidzika saizvozvo, ndinobvumirana navaDhavengwa mukuona kwavo vanenge vane mumwe wavakatodoma asi wavasiri kuda kuudza vanhu veZimbabwe asiri Mnangagwa. Zvinoratidza izvo mukutukwa kwakuri kuitwa vaMnangagwa kuburikidza namai Mugabe nevamwe vakasangana kurali yakaadreswa namai Mugabe svondo rakapera. Kunge zvakaita saizvozvo zvaitika vaMugabe vachizviziva. Dai vaMnangagwa varivo vachatora nhaka yavaMugabe, vaMugabe havaibvumidza kuti zvakadaro zviitike.
Ko, panyaya yavari kutaura yekuti havaone mauto vachitora mativi akasiyana asi kuti vanongotera zvavanenge vanzi vaite nemutungamiri wenyika,
ichokwadi ichocho? Nekuti tinoda kuziva kuti tinofanira kuziva kuti mauto haasi avaMnangagwa. Chokwadi ndechekuti mauto ndaava Mugabe.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri avaimboshanda pamuzinda weZimbabwe kuEthiopia vanga vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana muhurukuro yedu nevatungamiri vemapato anopikisa tine hurukuro navaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe.
Zviri kuitika muZanu PF zvimwe zvinoti gumbura chose nekuti zviri kuita kuti titadze kuona kuti zviri kuneka munyika zvinofanira kugadziriswa sei. Isusu sebato redu tinenge tichingoona kuti zviri kuitika muZanu PF dai vaMugabe vangoona wanotsvira tozosangana naye kumaelection.
Musakanganwa kuteerera hurukuro yedu navaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe mangwana. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo muHarare vanoti nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muzano PF yave kuvakanganisa magariro avo sezvo vachityira kuti munyika munogona kusagadzikana. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vave kutyira kuti munyika munogona kutanga nyaya yekurwisana kana zvinhu zvikasagadziriswa mubato riri kutonga rezano PF. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwa nenyaya yekuti vatungamiri mubato riri kutonga vave kutora mativi uye vachiedza kukwezvavo vari muchiuto vakarwa hondo nevechidiki, vamwe vacho vakadzidza zvehondo kuBoda Gezi Training College. Vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vari kutungamira chikwata chinonzi Team Lacoste, ukuwo vapelekezela mboko na Mike Grace Mugabe vanonzi vari kuchikwata chiri kunzi Generation 40. Nemusi wechishanu chapfuura vamugabe vakashora zvikuru gurukotare zvavakarwa hondo vari sachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vakati vacharangwa nekuda kwekukonzeresa kupesana mubato nekuronga kuratidzira kwevakarwa hondo. Vamutsvangwa vanonzi vari kuchikwata cheTeam Lacoste, asi vamwe vakaita savanxovizita kumalo avo vanogara muHarare vanoti kuita kwavamugabe uku hakuna kunaka uye ndiko kwave kuvhiringa musangano sezvo vasina kutsiurawo chikwata chinotsikirwa nemudzimai wavo. Vanoti kuita kwavamugabe uku mushure mekunge mapurisa arambidza vakarwa hondo kuita musangano pamwe nekuvakandira mweya unokachidza kunogona kukonzera kurwisana munyika.
Tinodawo futi panogona kuguma pava nebloodshed nekuti mahovhet mamwe achirimo muani mamwe akabuda nevari kunzewo kwangubananadzo upfu. Isusu tiri kunana opposition kubva kunana MDC vana PDP sezvatiri izvika taingodzinganiswa tichirobwa papuchasvika imwe nguva yekuti ucharidza pfucha chidzorero kana padeubva paita chaos isinamira zvakanaka poita rufu rusingaiti muZimbabwe. Iyoyo ipossibility inotoripo yatinotorosha tinogona kuitika.
Asi mutungamiri wesangano rana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti hazviite kuti vamugabe vatsiure mudzimai wavo uye zvakakosha kuti vabude pachena kuti ndiani vanoda kusiyira masimba kwete kurega mudzimai wavo achifamba nenyika achingorova bembera. Asi vaimbova nhengo yedare reparamende rezano PF uye vave kutungamira sangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatemba muliswa vakaudza vatori venhau pamusangano wavakaita svondo rapfuura kuti veruzhinji havana chavachanyanya kutarisira kubva kuna vamugabe nekuti vakwegura uye havasisina simba. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinoonekwa nekuti kunyange hazvo bato ravo rakaita zvisungo zvakati kuti mumusangano waro wekomiti yepolitburo wokupedzisira hapana ari kutevedzera zvisungo izvi. Vamwewo vakaita sava Amon Piri vemuHarare vanoti zvinhu hazvisati zvanyanya kuipa uye vamugabe vane mukana wekugadzirisa zvinhu pamwe nekubatanidza bato ravo zvekare. Kunyange chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kuti muzano PF magara muine kurwisana, vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti rwendo runozvanyanya vachiti zviri kukonzerwa nekuti vamugabe vakwegura pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe yakabatana neUniversity of California San Francisco yekurwisa kupararira kwechirwere cheHIV AIDS mumadzimai vachishandisa vaginal ring inopfekwa munhengo yemadzimai inonzi yakabudirira. Ongororo iyi yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa pasi pechirongwa chaizikanwa nekuti Aspire Stud chakaitwa munyika yekuSouth Africa chichinzi Ring Stud. Mutungamiri weongororo iyi Dr. Nyaradzo Mugodhi avari muAmerica pari zvino pamusangano weretroviruses and opportunistic infections uri kuitwa muBoston pari zvino vanoti vari kufadzwa nezvakabuda muongororo yavo sezvo zvichabatsira madzimai akawanda mukurwisa utachiwana weHIV AIDS. Musangano uyu wakatanga nezuro uye uchatarisirwa kupera nemusi wechina. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Mugodhi kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Kana takatarisa zvakabuda mutsvakurudzo, tanga tine makliniki 15 munyika 4 dzandataura Zimbabwe, South Africa, Uganda neMalawi. Saka takatarisa pamadzimai 2629 iwavo watakanga tichiona mutsvakurudzo tichiva dzidzisa kuti vanozvidzivirira sei kuti vasabate utachiwana weHIV, vasabate zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde. Pakaita vamwe vakawana utachiwana vanosvika 168, 71 vakanga vari mugroupu rainga richiwana ringi nemushonga, 98 vari mugrupu ranga tisinga wane mushonga. Saka kana tichida kuenzanisa kuti 71 vari mugrupu ne 98 vanga vari mugrupu risina mushonga zvinorevei, tinoona kuti ringi ine mushonga wedapivirin inoderedza njodzi yekubatira HIV nechidimbu 27%. Yatingati 27 kubva muzana, saka 27%.
Mutsvakurudzo dzenyu dzamakaita idzi, maiona madzimai echidiki vakafanana here nemadzimai echikuru mukushandisa kwavainge vari kuita ringi yamuri kutaurai?
Tikanga takatarisa madzimai echidiki kubvira nakare, tinozviziva isu semaresearchers kuti madzimai echidiki chekutanga havanyatsokwanisa kushandisa nzira idzodzi dzekudzivirira HIV. Saka zvadaro izvo takazoti ngatitarisei maresults edu, tikatora madzimai ari pasi pe21 years tikaisa mugrupu ravo, totora madzimai ari pamusoro pe21 years twaisawo mugrupu ravo. Takawana kuti mumadzimai ari pasi pe21 years ringi haisi kushanda, asi kana takatarisa madzimai ari pamusoro pe21 years ane makore 21 kupfuura, takaona kuti ringi iri kutoderedza njodzi yekubatira utachiwana ne 56%.
Saka zvinorevei kune madzimai angange akateerera pane ino nguva? Ringi irinokwanisa kutowanikwa here kana kuti zvii zvichaitika?
Zviri kutipa manyukunyuku, zviri kunakidza. Tingati nguva ino inguva yatanga takamirira isu semaresearchers ari kuda kuona kuti madzimai tingavapechi. Tichiri kugara pasi nevakuru vedu venational institutes of health, international partnership for microbicides, vakagadzira ringi iyoyo nevaitibatsira nemari yekuita tsvakurudzo, vachiri kunyatso kunang'anidza kuti tochifamba sei.
Vanga vari Dr. Nyaradzo Mugodhi vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuBoston muAmerica. Vanochengeta shumba veBubi Valley Conservancy vanoti kubva zvakamiswa vavhimi vemuAmerica kuzouraya shumba vachibhadhara mari, shumba dzavainadzo dzawandisa zvekuti vave kufunga kudziuraya voga kuti vadzitapudze. America yakamisa kuvhimwa kweshumba dzemuZimbabwe mushure mekuurayiwa kweshumba yainzi Cecil Kuhwange gore rapera. VeBubi vanoti vane shumba mazana mashanu uye mazana maviri anofanirwa kuurayiwa. Asi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachitungamira Zimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vanoti kana shumba dzawandisa kunzvimbo iyi ngadziendeswe kune dzimwe nzvimbo kwete kuti dziurayiwe.
Unoziva ndipo panonetsa apa, unoziva kuti pese pese hanzi kuyetiraye, unoziva kana wano awanda akawanda tinoraya here? Hatiraya, uye tichengete mhuka dzacho. Ndau dzinopinza mari yakawanda. Pane manational parks ari muno muZimbabwe asina mashumba dzacho, unoziva. So therefore wanafunika kurelocate achete ndao muka dzacho, asi ye conservancy iyoyi tinofunika kutransfera muka idzodzo dziende kusina shumba dzacho.
Asi iko kuBubi kune shumba dzakawanda kudaro here? Pana akaita ongororo here?
Kunyepa ikoko ndao handifunge kuti inopfuura 1000 mashumba muZimbabwe.
Vanotungamira Zimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vachitaura vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti mutungamiri wenyika yeBurundi vaPierre Nkurunziza vabvuma kuti vatange hurukuro nemapato anopikisa mushure mekumbotsika madziro kwemwedzi yakawanda. Munyika iyi mafa vanhu vanodarika mazana mana uye vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi matatu vaenda muupoteri. Izvo zvinotevera kuwandudza bumbiro remitemo kwakaitwa navangurunziza nekukunda kwavo musarudzo kusina kutambirwa nevanopikisa. Nhasi vanhu vemuAmerica vanotsigira kambani yenhare mbozha yeApple varatidzira mumaguta akawanda. kambani iyi yakanzi nedare ivure nharembozha ya Yasid Rizwan Farouk nemudzimai wake Tafshin Malik avo vakauraya vanhu gumi nevana kusan Bernardino kucalifornia. Apple iri kuti ikatenda kuti ivhure nharembozha iyi inenge yopa hurumende kuburikidza nematikitivha eFBI kupota vachisora nharembozha dzevanhuwo zvavo. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kambani inogadzira shuga yetonga Tulet iri kuchiredzi nekutriangle inonzi yakamisa mabasa vashandi zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakapinda mukuramwa mabasa uye vamwe vasina kudzingwa mabasa vanonzi vari kubatirwa mari dzemazuva vasina kuenda kumabasa munguva imwe cheteyo. Mukupera kwegore rapera vashandi vekambani iyi vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vanonzi vakapinda mukuramwa mabasa vachida kuti mihoro yavo ienzaniswe neyevashandi vekambani iyi vari munyika dzakaita seSouth Africa neMozambique. Vashandi vari kunyika idzi vanonzi vari kuita mabasa akafanana nevari kuitwa nevari muZimbabwe asi vachitambira mari yakawanda inoita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi asi vemunyika vachihoreswa madhora zana nemakumi masere pamwedzi. Studio 7 yaedza kunzwa divi rekambani yetonga Tulet panyaya iyi asi vatataura navo vakamirira mukuru wekambani iyi anoona nezvemafambisiro emabasa mukambani iyi amai Adelaide Chikunguru vati tiite zvekunyorera mibvunzo yedu kwavari. Zvinonziwo vashandi havasi kudhonzera pamwe chete nekuda kwekuti mukambani iyi mune masangano maviri anomirira vashandi izvo zvakaita kuti vashandi vari nhengo kune rimwe sangano vaende kumabasa panguva imwe cheteyo vamwe vari nhengo kune rimwewo sangano vairamwa mabasa. Vadhonia Mutero vanove munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vemubandiko rechikafu reUnited Food and Allied Workers Union of Zimbabwe vari zvakare nhengo yerimwe remasangano anomirira vashandi vetonga Tulet reSugar Milling Industry Workers Union vanoti hachisi chokwadi kuti kambani yakamisa vashandi mabasa nekuda kwekuti vakapinda mukuramwa mabasa. Vamutero vanoti vashandi vakamiswa mabasa nekuti vaive vashandi vaive vasina kubayirwa zvitupa kana kuti macontract worker.
Yo, kambani haina kumisa vashandi vanosvika dzama chakataura Dhonga ende hakunazve vashandi vati vamiswa mabasa sokutaura kwauri kuita asi kuti chakaitika sokubva kwaunoita iwe tongati rudzi rwayo rwadindasi yetongati iri maseasonal workers pane nguva yekuti kana nzinde dzichihavhestiwa vanotora vashandi vakawanda vavanoti maseasonal workers vanenge vachiuya kuzoita basa rokutema nzinde ende pazinenge zvichimwa zvakare zvinoreva kuti basa rinowandawo even iko dzinogayiwa saka pane nguvazve yekuti kana dzapera kutemwa maseasonal workers aya basa rinenge richiita seo rinomira but kugara nokugara ivi vatarisiro padzinonotanga zvokutemwa munana machu vaya maseasonal workers aya anodzoka zvoita seoita saka nazvozoka zhinjiizvi zvichigara maseasonal workers vaya vanenge ari macontract vanopiwa macontract ema-8 months padzinotanga kutemwa nepo dzinopera kuita sei kunotemwa saka nokudaro mushini unovharwa kazhinji zhinji muna November December saka panguva imweiko zvinezvi wakavharwa nekuti nzimbo dzakapera tase dzakapera kutemwa.
Asika mamwe masangano anomirira vashandi vepakambani iyoyi ari kutaurawo kune vamwe vedzinhau kuti aiva vashandi vakamiswa mabasa
sokutaura kwatati mamwe masangano handingavarambiri maonero avo asi nemaziva angu hapana mushandi atamiswa basa basa riripo vashandi vese vakamiswa basa vakamiswa basa nokuda kwechikonzipita ndakubva ichocho nyaya iripo Jonga ingadaro ichiita kuti vemasangano evamwe vashandi vataure sokudaro ndeyekuti pavharwa mushini gore rinoi kune chiitiko chekuramwa mabasa chakanga chaitika chazovepa chimiro chekuti mavharirwo akazoitwa indastiri haana kuzovharwa asi vanhu vachivhara vainda kusirai kudaro maseasonal workers nguva yavo yekumira yangatita sei yanga yatokwana kati nyaya iripo Jonga ndeyekuti strike iyoyo yakaitika iyoyo ine zvimwe zvayaka afekta nokuti kana nzvimbo dzapera kutemwa basa rinenge ravapo nderekusvibiridza dzimwe dzinoda kuzodzizonotemwa zvakare saka panguvayo pakaita kuti dzinga dzanga dzichida kudiridzwa dzishaye mvura zvakaita manje kuti chiminda ingagona kana kusvika kana ma4000 hectares isamendemwa nechikonzero kuti kwakusina vanhu vaiita basa iroro zvakaita kuti muzvina bhizinisi mumwe musi atye kuchadzinondeni achiona sekuti anogona kuita los achibva arijusa hekiteregi
asi muchiona mamiriro akaita zvinhu munotarisira here kuti nyika ingawana shuga inoikwanira
shuga iriyo dhonga vana muzvina bhizinisi vanogona kuda kuzama kupa chimiro chokuti chinhu achipo vachizama kuda kupa hondo dzavo nehurumende inenge iripo iyoyo vachida kuita kuti iite maitiro avanoda vanogona kuda kuita sekuti hapana shuga vachida kuzama zvekupa chimiro chokuti naizvozvo hatikwanisi kuwedzera muhoro asi chokwadi chinenge chiripo ndechokuti maturo anenge azere kutaura kwandinosvika sevo vane maturo azere eshuga asi vanopa chimiro chokuti haipo handii wakaona mazuva aperayo payakanga yoda kupindwayo kune dzimwe nyika ichiuya mumwe vakabva vamhanya kumapepa kuti tinawandisa
vanga vari vaadhonia mutero vanove nhengo yerimwe remasangano anomirira vashandi vetongat ulet rezimbabwe sugar milling industry workers union vari parunare kuchiredzi nestudio 7 vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoti kurwisana kuri kuitika mubato rezanupf kwapinza nyika panguva yakaoma sezvo nhengo dzebato iri dzava kugara dzichidzipana pauro pane kuita kuti pane kuti dzitsvage mazana ekugadzirisa zvinhu munyika asi mutauriri wezanupf Evelyn Mpofu anoti hapana chakaipa nemabiko ari kuitirwa mutungamiri wenyika ayo anonzi ari kushorwa nevemamwe mapato vechidiki ngatinzwei hurukuru yaaita nhantungamiri Nkomo westudio 7
gadziriro tatoita zvinhu zvese zvatova in place tangomirira vatakakoka kuti vauye neuwandu hwavo hwese kumasvingo kugreat zimbabwe
muri kutarisira kuti kuungane vanhu vangani kumabiko aya
tiri kutarisira 50,000 or more nekuti takakoka vanhu vakawanda sevechidiki
tinoziva kuti vamugave munhu wamunoremekedza zvikuru mubato rezanupf mungada kutaura api mashoko tichitarisa bhavhudhe ravo iri
ndingada kutaura ndakatarisana ndakanangana terekini vechidiki ndichiti vechidiki vese huyai tizopemberera bhethidhe remukuru wedu nekuti tiitewo zvinoita vamugabe pavari ipapo vakaiswa namwari vasaka muchiona vachitena 92 years
asi mungati chii kune avo vari kuti aiwa vamugave vagarisa pachigaro uye vakwegura uyezve vauraya nyika
ndingati nini mashoko anoonekwa zvizvini kupi nekupi kunogona kuita opposition saka munhu weopposition haungagoni kumutsiura kuti taura zvakanaka nemunhu werui party anogona kutaura zvaanoda nekuti haamo mubato
vamwe vari kushorawo bato renyu kuti maita mabiko kumasvingo iyo inova nzvimbo yakatarisana nenzara zvikuru hanzi vanhu vakawanda vari kufa nenzara ikoko muri kuzvionawo sei
sezvandataura vangomo kunyeba kumasvingo hakuna nzara iripo we are going there for a purpose we are going there to celebrate birthday ramudhara nenyaya yekuti tinotenderera makore ese tinochinjanisa maprovince so this time igore remasvingo kwatiri kuenda kudzimba dzemapa kunocelebrata birthday remukuru wedu
muzvare Evelyn Mpofu ndo mutauriri wechidiki webato rezanupf vanga vachitaura parunare kumasvingo nhantungamiri Nkomo westudio 7 musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk cheyouth connection apo tiri kutarisa maonero vechidiki munyika nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vamwe vakuru vemauto vanonzi vane chekuita nekuda kubhombwa kwekambani yemutungamiri wenyika varobert mugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina chris gande namavelas muhlanganya uye